kutambira nemaoko maviri danho iroro nechikonzero chekuti vatagwirei yatingati yaita inonzi state capture, kubata hurumende woisa muhomwe make, wotanga kudya mari, kudya zvevapfupi nekureba, kambani dzake ivo vana Sakunda, wana Landela Holdings neyaakazobudiswa iyi inonzi Trafigura, makambani ari kutora mari from the Reserve Bank of Zimbabwe. Zviri kukonzera kuti mainstitution ehurumende akaita semaministry of health vatadze kupa hutano kuvanhu. Iko zvino zvipatara zvedu zvakavhara hazvisi kushanda, asi mukaa muchiweringa mapepanhau munoona kuti vatagwirei iko zvino izvi. Vari kupiwa mamiriyoni nemamiriyoni kuburukidza nemabhazi avari kuunza muno, vachibhadharwa mari yakapetwa kaviri nezvimwe zvakawanda kucommand agriculture kwakabiwa more than 3.8 billion vanga vari involved vatagwirei. Saka munhu wekuti kana pavachazofa vachashamiswa vachioneswa makuwa evanhu vakafa nekuda kwezvavari kufunga kuti ivo hazvinei navo.
Dr. Mavaza, munoti nezvekutaurwa navamaguhu?
Vamaguhu vanosimbotaura zvine musoro asina savatiposhei. Mukatarisa dambudziko riri panapa vatagwirei vatemerwa zvirango. Chikonzero chekutanga ndechekuti vari kudyidzana nehurumende yeZimbabwe. Izvi zvinotoshamisa, zvinotosekesa kuti hurumende yeAmerica yashaya basa. Kudyidzana nehurumende yeZimbabwe hakuna kumbobvira kwakaita chikonzero chingaite kuti munhu aiswe pazvirango. Iyo America inodyidzana nesu, inodyidzana nehurumende yeZimbabwe. Kuzotemera kambani yavatagwirei nenyaya yekuti mawirirana nehurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe haina kunzi inokonzera mhirizhonga kunze kwenyika, havana kunzi materorist, havasi magandanga. Ihurumende yakasarudzwa nevanhu yatinoita kuwirirana nenyika dzakasiyana siyana. Saka kukutara zvirango izvi nekuda kwekuti vadyidzana nehurumende hazvina musoro. Chepiri ndechekuti vari kuti nekuti hurumende iyi iri kuita huori. Hurumende yeZimbabwe haisi kuita huori sehurumende, asi kuti kune zvipuka zviri muhurumende zviri kuita huori. Ndo zviri kusvagiwa vachisungwa. Anenge ataurwa hurumende ikaona pane chikonzero chekuti munhu anosungwa, anobva asungwa. Saka tiri vapa zvinotiratidza kamwe chete kuti chinangwa chehurumende yeAmerica iri kusenza nevanopikisa hurumende yeZimbabwe kuti vabvise hurumende yeZimbabwe pachigaro, muite mhirizhonga munyika, vagotatadza kutonga. Asi nekuda kwaizvozvi hakuna chinobudisa.
Ndikubatei muromo. Vamaguhu, zvirango izvi munoona zvichirwadza vatagwire here kana kurwadza vana veZimbabwe?
Handifunge kuti zvinorwadza vatagwirei zvakanyanya, asi zvinokwanisa kuvarwadza nechikonzero chekuti mari zhinji dzinopfuura nekuAmerica, especially mari dzinoitwa through matransfer. Chimwewo chiripo ndechekuti zita rake rasviba pasi rese, ashambadzwa pasi rese kuti munhu ane mabhizimisi asina kuswatuka, munhu ari kukonzera breakdown yellow and order muZimbabwe. Saka ndinofunga kuti zvinokanganisa business rake, zvinokanganisawo zita rake satagwirei nemakambanis ake.
Dr. Mavaza, seiwo ivo vatagwirei nekambani yavo varivo vanongopedzisira vawana basa rekuwanisa hurumende zvinhu zvakaita semafuta, mabhazi nezvimwe zvese zviri kutaurwa navamaguhu izvi?
Hachisi chokwadi kuti zvinhu zvese zvinonzwa natagwirei. Mamwe makambani anga ari kunongedzwa tsipa nekunongedzwa muhuro haasi makambani avatagwirei. Vatagwirei vane zvimwe zvavakapiwa, vakaitawo basa, vakabatsira kuunza nemutemo unowirirana nehurumende. Uyezve kana vatapiwa basa rakawanda kupfuura basa riri kupiwa, haisi nyaya inopindirwa neamiri, inyaya inoiswa mukati nenyika kuti nyika izvigadzirise yoga. Panofanira kusetwa inonzi committee of inquiry inotarisa kuti matender procedures akatyorwa here. Kana akatyorwa
inosetwa naaniko? Idzo dziri dzombavha dzacho.
Maguhu isabhora pasi ndipedze. Committee inofanira kusetwa nehurumende.